Do simo simo kuranika, kama kama kama.
Vashitaura na vatsigiri vavo munhandare yerudhaka muno mumarondera kumashonaland east nhasi vachamisa vati havangarambe vakanyarara dambudziko rezvematongerwo enyika riri muzimbabwe risina kugadziriswa vati vanoda kuti vataurirane nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa asi vachatanga nekuenda kusangano riri kunyika dziri kuchamhembe kweafrica resadak kuti nyaya yekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo dzemusi wa30 chikunguru igadziriswe
ndikunoona mudhara ramaposa musadak mese ndovaudza kuti varume kunyika kwedu kwaita bopoto bopoto rokuti hurumende iri kupopotera vanhu bopoto riri papi taita hurumende yapindwa nemweya yausina kunaka wekuti varombo vatambura munyika muno hurumende youya yoti pamusina ipapo toda kunokora nemi
vachamisa vatiwo vazvipira kutungamira veruzhinji mukuratidzira vachiti ikodzero dzeveruzhinji kuratidzira kusafara kwavo nemafambisirwo akaitwa sarudzo
vari muzanupie vanozviziva kuti simba vanhu haugoni kutungamirira nyika nyika yose ichiti hautitungamiriri ende vanhu vane kodzero yekutaura kuti pakavasvika nepapu murunyararo sezvatichaita wedha vanoda havadi ranyura harina kubuda kune mhindo kune chiedza we are going to assert our right in the constitution
vachitaurawo pamusangano uyu munyori muboka revechidiki remdc valove more chinoputsa vati vechidiki vebato ravo vakazvipira kubatana nevatsigiri vemutevedzeri vemutungamiriri wenyika vaconstantino chiwenga kuti vabvise vamunangagwa pachigaro gore rino risati rapera
Mnangagwa, I am daring you today to go and arrest Chiwenga. Nekutumira kwakaita masoja munyika kundouraya vanhu. You call yourself the president of Zimbabwe. Sakaenda unosunga Chiwenga. Kana watadza kusunga Chiwenga, nekutozviziva kuti Chiwenga ndiye ari in control. Izuzu tatigira Chiwenga kuti abvise iwe muna November muno. Tapedza ipapo tozotora chinhu chedu topa vatamisa. Tisa mbama tisa. Tisa tisa tisa.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo kutinzwe pamire bato ravo panyaya iyi asi vane ruzivo nezviri kuitika muzanu PF vanoti zvamutsana gonzo nachin'ai mubato iri zvichakadai vachamisa vakurudzirawo makanzura ebato ravo kuti aisaite zveuori uye vakurudzirawo hurumende kuti ibvise mutero wemasendi maviri padhora rega rega uri kubatirwa veruzhinji vachiti izvi zviri kuita kuti veruzhinji vatambure vachamisa vashorawo komisheni yakaumbwa nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa yekuongorora zvakaitika musi wa1 nyamavhuvhu apo pakapfurwa vanhu vatanhatu nemauto muharare vakafa vachiti yave kungotambisa mari asi imwe nhengo yekomisheni iyi muzvinafundo love more madhuku vati zvakakosha kuenda kumaguta ose
zviri kubatsira ndofunga vanhu varizvizvi vanodi kucheka kuti chinenge chiki handiti vanhu vanenge vachitaura vavari kunzwa vachiuya vanhu vemuzimbabwe nekuti zvinhu zviri kuitwa nhasi zvaibuda patv vanhu vacho vachitaura vachitoziva kuti uyo munhu anonzi nhingi uyo anonzi nhingi munhu wemuzimbabwe atora nguva yake kubva kwaari kubva mwaibva nona headlines kupi vachiuya kunoti ane chinangwa chekutaura necommission
vachamisa vaburitsawo pachena kuti mubato mavo mapindwa napongwe panyaya yeutungamiriri
ndati kutaura kuti intends of our fight hatisi kuzobvuma dzanu to detend the agenda pane vamwe mukati medu vanofunga kuti inini semutungamiriri akatirwa napuresident tsvangirai ndichabvumisa musangano kuti atonga vatonga mudzinga wenyu nada ndiripo ndiri kutungamirira kusvika ndaenda kucongress handibvume munhu anobatwa nemavhiripiti kana kubatwa nemadhimoni
vachamisa vatiwo vari kushushikana nekushayika kwevanhu makumi mashanu munjodzi yemumugwagwa kwarusape nemusi wechina ndakamirira studio 7 mumarondera ndini Thomas chiri pasi
corona.